Chidzidzo chedu chakapera chaibva muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 6. Muchitsauko ichochi takadzidza pamusoro paJesu achipinda muNazareta nomusi sabata achidzidzisa mumasinagogi. Tabva ipapo takazodzidza pamusoro pevadzidzi vaJesu vane 12 vachitumwa kunoparidza pamwe nokudzinga mweya yakaipa. Jesu akavapa simba pamusoro pemweya yetsvina. Kuurawa kwaJohani mubhabhatidzi ndiyo imwe nyaya yatakatarisawo nezvayo muchitsauko chakapfuura. Takazodzidzawo zvishoma pamusoro penyaya yevane zviuru zvishanu vachipuwa zvokudya naJesu. Kunyange hedu tisina kuzonyatsopedzisa nyaya iyoyi, vadzidzi vaJesu vainge vaona kuti chinhu chekuita bedzi kurayira kuti vanhu vaende kudzimba dzavo, asi Jesu anoti kwavari ivo vaifanira kuvapa zvokudya, asi ivo vanga vasina chekuvapa. Kana tikaverenga nyaya yacho yese, tinoona kuti Jesu akazoita minana zvekudya zvikavapo. Zvinonzi nevanhu hazvibvire, asi zvinonzi naMwari zvinoita. Kuna Mwari zvinonzi nevanhu hazvibvire, zvinobvira, nokuti hakuna shoko raMwari ringashayiwa simba. Mumwe munana unotevera muchitsauko 6 ichochi ndewaJesu achifamba pamusoro pemvura. Chitsauko ichi chinozopera nenyaya yekuporeswa kwevamwe paGenasareti. Chidzidzo chedu chanhasi chinobva muchitsauko 7 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Muchidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chechinomwe chaMako. Chitsauko chino chinotakura zvinodzidziswa nevhangeri rose raMako, iro rinoratidza kuti Ishe Jesu muranda waMwari uyo anozoita kuda kwaMwari. Jesu aive munhu wezviitiko uye anoita zvinhu zvaionekwa kuvaRoma vemazuva iwayo uye kumunhu wose anofarira kuona basa richiitwa. Ichi chinhu chinoshamisa pamusoro paJesu saIshe nemuponesi. Anogona kuponesa uye ndiye mumwe woga anogona kuponesa panguvapo shoko raMwari raive rinyerere. Panguva iri pakati pokuzarirwa kwetestamende yekare nekuzarirwa kwetestamende itsva, panguva iyoyi ndipo pakavamba mamwe mapato aive asipo mutestamende yekare. Mapato aya ndiwo mapato evafarise nevasaduse, vanyori nevaHerode. Vanyori vaive nemavambo akanaka. Ezra waive munyori uye muvambi wechikwata ichocho. Chikwata ichochi chaitsigira kwazvo murayiro. Panguva yaShe wedu Jesu ivo vaive nehanya kunyanya nemirayiro kupfuura mweya womurayiro. Ndinofungawo kuti ndiro rimwe redambudziko ratinaro nhasi uno. VaFarise vaivewo nemavambo akanaka. Vakamuka kuti varwire kurarama kwechiJudha vachirwisana navose vaibva kunze. Vakanga vari vanhu vaigara pamutemo vachiuchengetedza kwazvo. Vaitenda mutestamende yekare uye vaive vezvematongerwo enyika, vaida kuunza kuuya kweumambo hwekudenga. VaSadhuse vaive vanhu vakati pfumei. Vakanga vasina kudzika pane zvemweya. Vaida kunyatsocherechedza kwazvo pamusoro pemagariro netsika dzavo. VaHerode vaive vanhu vemazuva aJesu avo vakamuka sevanhu vezvematongerwo enyika. Vaive chikwata chaiedza nepachaigona napo kuti vaHerode varambe vari pachigaro chekutonga. Zvinhu izvi zvinobatsira kunzwisisa chiitiko chiri pamberi pedu. Ngatitange nekuverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 pandima yekutanga. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe pandima 1. Musoro weshoko unotiwo Jesu anotuka vanyori navaFarise. Jesu anotuka vanyori navaFarise. Usakanganwa muteereri kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti tsika dzakafanira kunamata. Tsika dzakafanira kunamata. Ngativerenge ndima yandataura. Inotiyo zvino vaFarise navamwe vavanyori vaibva Jerusarema vakaunganira kwaari. Tichaonawo kuti Ishe Jesu vane zvavakaita zvakakwezva varume ava kubva Jerusarema. vakauya kunzvimbo iyo Jesu aishumira muGarirea. Tichaonazve vachiyambuka rwizi Jorodhani. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe kubva pandima yechipiri kusvika pandima yechina. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 kubva pandima 2 kusvika pandima 4. Shoko raMwari rinoti, vakaona vamwe vavadzidzi vake vachidya namaoko ane tsvina, ndokuti asina kushambwa, nokuti vafarisi navajudha vose havadyi vasina kumboshamba maoko kwazvo, vachichengeta tsika dzavakuru. Kana vachidya padare havangadyi vasina kumboshamba. Nezvimwe zvizhinji zviripo zvavakanga vagamuchira kuti vazvichengete, zvinoti kusuka mikombe nehari nemidziyo yendarira. Ngatimbotimirei zvishoma pano timboona chimwe chinhu chinonakidza. Pano tinoona chimwe chinhu chichiitika pana Jesu muchitsauko 6 pandima 30. Tinoona vadzidzi vaJesu vachiunganira Jesu kuti vamuudze zvainge zvaitika kunze kwaainge avatuma. Zvino tinoonawo vasadhuse navafarisi vachiuya kuzounganawo pana Jesu. Tinoonawo pane kakusawirirana pakati paJesu nevadzidzi vake nevafarisi nevateveri vavo. Chimwe chikwata pano ndechevateveri vake vanomuda, chikwata chimwe ndechevavengi vake avo vanotsvaka kumuuraya. Zvaingoramba zvakadaro nguva dzose kuti paive nechikwata chevanomuda nechikwata chevavengi kana chevanomuvenga. Kweiwewo, hama mudikani, uri muchikwata chipi? Chevanoshandura nyika here? Nyaya haisi yekuti unoenda kuchechi here kana kuti uri nhengo yechechi. Chinhu chinokosha inyaya yeukama hwako naJesu. Panova vanhu ava vainge vabva Jerusarema vatumwa Garirea kuzoshora Jesu. Vaive vatsoropodzi vaishandisa musoro vachiedza kubata Jesu. Nzira Jesu yaanozvidzivirira nayo kwandiri inondiratidza unhu hwake hweumwari. Chokwadi, varume ava vaimboshayiwa mhosva pana Jesu nekuti Jesu aisava nehanya netsika dzavo. Zvino tsika dzavo dzaiva dzei? Vanga vasingapi vadzidzi vaJesu mhosva pamusoro pezvavainge vaita, asi kuti Ishe ainge avaregererei vachikundikana kutevedza tsika dzavo idzo dzaiva dzokududzirwa kwetestamende yekare. Izvi zvaive nechekuita nemutambo hwekushamba, zvisinei nechekuita nezveumambo hwekudenga. Mako anonyatsotsanangura kuti chinhu ichi chainge chakasanangurirwa vaIsraeri chete. Mwari vainge vapa vaIsraeri chinhu chikuru pamusoro pekuzvishamba. Mubhuku raRevhitiko mutestamende yekare tinoona zvaifanira kuitwa pamusoro pekushambwa zvichipiwa. Chaive chinhu chakakosha nokuti Mwari aivadzidzisa kuti mutadzi anofanira kushamba nokucheneswa asati ayanana naMwari. Muchikamu chino pane dzimwe tsika dzinopiwa sezvazviri dzichitsanangura. Vaishamba mikombe nemapoto nemidziyo yendarira nematafura. Zvose izvi zvaive mutoro uye chaive chinhu chekunze chete. Inzwi rinoshandiswa pakushamba nderekubhabhatidza. Vaibhabhatidza mikombe, mapoto, midziyo yezvinamato nematafura acho. Mudikani, unoona kuti munhu anogona kupinda nemune zvimwe zvinhu zvezvinamato achikanganwa zvimwe zvinhu zvinokosha muupenyu, zvakaita sekuva munhu akamira pana Mwari zvakakwana. Tinoona chinhu chimwe chetecho nhasi uno, iko zvino zviri kungoitika. Ngatienderei mberi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe pandima yechishanu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 pandima 5 inoti, ipapo vafarisi navanyori vakamubvunza vachiti, vadzidzi venyu vanoregereiko kufamba netsika dzavakuru zvavanodya chingwa namaoko ane tsvina? Kupomera uku kwavaipomera nako vadzidzi vake kwaive kwekupomera iye pachake, nokuti ivo vaive vadzidzi vake. Iko zvino chimbocherechedzawo nekuti Jesu Kristu anoshanda navo sei. Evangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe pandima yechitanhatu. Evangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 pandima 6. Inoti akati kwavari, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu imi vanyengeri. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Munyengeri munhu anongoedzesera, akangofanana nemunhu anotamba mutambo wekuedzesera uya watinodaidza kuti drama. Vanhu ava vaipinda muzviitiko zvezvinamato asi vasingazive zvazvaireva zvachose. Miromo nemoyo kuda zvaiita zvinhu zviviri zvakasiyana. Mudikani, kune vazhinji nhasi vanongoenda kumachechi vachiita zvose zvinoitwako asi vasina chokwadi chavanoziva zvachose. Moyo unofanira kusanganisirwa kana uchiita chinhu chakarurama uye chakakwana. Vanhu vanoita zvose kuenda kuchechi nekuimba nokupfeka zvakanaka, kupopura nekurumbidza zvose. Zvose izvi zvinongova setsika, zvisiri zvekuti Mwari anenge achishanda nemunhu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe pandima yechinomwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 pandima 7. Pane mashoko anoti, asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu. Kunamata kunoshayiwa chinhu kana munhu akatora mitemo yake akaiisa pachinzvimbo cheshoko raMwari. Iko zvino tinosvika pamwoyo penyaya yose. Ngativerenge Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 kubva pandima 8 kusvika pandima 9. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe kubva pandima yechisere kusvika pandima yepfumbamwe. Shoko roupenyu rinoti, munosiya mirayiro yaMwari muchichengeta tsika dzavanhu. Akati kwavari, zviro kwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Pano ndipo paive nenyaya yose. Vanotora tsika dzevanhu vachiisa pachinzvimbo cheshoko raMwari. Tsika inogona kuva tsika yakanaka kwazvo, asi inozipa kana ikaiswa pachinzvimbo cheshoko raMwari kumarudzi nemazera anotevera. Izvi ndizvo zvakaitwa nevanhu ava pano. Ndinofunga kuti ndicho chikonzero masangano mazhinji akabva pana Mwari nhasi uno. Ngativerenge Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe pandima 10 nendima 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 pandima 10 nendima 11. Shoko roupenyu rinoti, nokuti Mozisi wakati, kudza baba vako namai vako, uye unotuka baba namai ngaafi norufu. Asi imi munoti, kana munhu achiti kuna baba vake kana mai vake, chinhu chipi nechipi chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chava kobani, ndokuti chava chipo kuna Mwari. Pauro zvino anovapa muenzaniso wezvavaiita. Mozisi akataura kuti vaifanira kukudza baba namai vavo, asi ivo tsika dzavo dzaivatendera kushora chinhu ichi chekuva nechekuita pamusoro nevabereki vake vanenge vachida kubatsirwa kana vachembera. Aigona kungotora chinhu ichocho opa kumuprista sechipo kuna Mwari. Ngativerenge Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe pandima 12 nendima 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 pandima 12 nendima 13. Shoko raMwari rinoti, hamucha mutenderi kuitira baba vake namai vake chinhu, muchitorera shoko raMwari simba netsika dzenyu dzamakachengeta nezvinhu zvizhinji zvakadaro munozviita. Pano anovataurira pachena kuti tsika iyi yairwisana zvachose nomurayiro waMozisi wekukudza baba naamai. Pane njodzi huru kwazvo nhasi uno yekuti vanhu vari kutevera mamwe masangano ari kungonyuka-nyuka asina Mwari mukati, azere netsika dzevanhu chete. Ngatipfuurire mberi tichiverenga Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe pandima 14 nendima 15. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 pandima 14 nendima 15. Shoko reupenyu rinoti, akadanirazve kwaari vanhu vazhinji akati kwavari, nditeererei mose munzwisise. Hapane chinhu kunze kwomunhu chingamusvibisa kana chichipinda maari, asi zvinobuda maari ndizvo zvinosvibisa munhu. Panapa anopa mutsauko pakati pezvemukati nezvekunze, uye achivaratidza chinhu chezvokwadi. Anovaudza kuti chinamato hachisi chinhu chaingopuruzira sezvaunoita muranda. Uchaona kuti Jesu anopinda mumba, vadzidzi vake vanomutevera vachida kuti avaudze kuti mufananidzo uyu wairevei. Ngativerengei evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe kubva pandima 18 kusvika pandima 20. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 kubva pandima 18 kusvika pandima 20. Shoko riripo rinoti, akati kwavari, nemiwo hamunzwisisi saizvozvo here? Hamunzwisisi here kuti zvose zviri kunze kana zvichipinda mumunhu hazvigoni kumusvibisa, nokuti hazvipindi mumwoyo make asi mudumbu, zvichirashwa kunze? Nokutaura kwakadaro wakanatsa zvokudya zvose. Ipapo akati, zvinobuda mumunhu ndizvo zvinosvibisa munhu. Ngatinyatsotarisa kuti izvo zvinobuda mumunhu chii. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe kubva pandima 21 kusvika pandima 23. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 kubva pandima 21 kusvika pandima 23. Shoko raMwari rinoti, nokuti mukati mumwoyo yavanhu munobuda mifungo yakaipa noupombwe, nokuba, nokuuraya, noufeve, noruchiva, nokuipa, nokunyengera, noutere, neziso rine godo, nokutuka, namanyawi, noupenzi. Zvakaipa izvozvo zvose zvinobuda mukati zvinosvibisa munhu. Mudikani, ndinoda kutaurira kuti kana wambotenga pepanhau nhasi uno, unonyatsoona kuti zvose ndizvo zvaibuda muvanhu mumaawa namakumi maviri apfuura munyaya dzose dzawaverenga. Kufunga kwakaipa, upombwe neufeve hazvisi pamutemo, kuponda chivi, kuvenga chaiko kuponda, kuba chivi, kuba pabasa chaiko, chivi ichocho mudikani, kuchiva chivi, kukarira zvinhu zvenyika ino, kuipa kana uipi hwose, kunyengera kwose kunoitwa nemunhu, chivi pamberi paMwari, noutere hwose hunosvibisa munhu, ziso rine godo, nekumhura Mwari kwose hakuna kunaka, nekuzvikudza kwose pamwe nemanyawi noupenzi hwose zvinosvibisa munhu. Zvose izvi zvinobuda mumwoyo memunhu. Ndosaka Ishe Jesu vachiti tinofanira kubarwa patsva. Ngatipfuurire mberi tichiverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 7 kubva pandima 24 kusvika pandima 30. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechinomwe kubva pandima 24 kusvika pandima 30. Shoko raMwari rinoti, wakasimuka ipapo akaenda kunyika yeTire neSidhoni, akapinda mumba asingadi kuzikanwa nomunhu, akakoniwa kuzvivanza, nokuti mumwe mukadzi waiva nomwanasikana muduku akanga ano mweya wetsvina wakati achimunzwa akauya akazviwisira pasi petsoka dzake. Zvinoye mukadzi waiva muGiriki worudzi rwavaSirofenike akaramba achikumbira kwaari kuti abudise mweya wakaipa pamwanasikana wake. Akati kwaari, vana ngavatange kuguta, nokuti hazvina kunaka kutora chingwa chavana ndokuchikandira imbwanana. Akapindura akati kwaari, homwe Ishe, kunyange nembwana navo dzinodya pasi petafura zvimedu zvavana. Akati kwaari, nokuda kweshoko iro, enda mweya wakaipa wabva pamwanasikana wako. Akaenda kumba kwake akawana mwana avete pamubhedha, mweya wakaipa wabva. Takambove nechiitiko chakaita sechino pashure kana uchiri kurangarira. Ishe Jesu akabuda munyika yavo vakasangana nemukadzi aive muGiriki achigara paTire. Akauya kuna Jesu nekutenda. Mukadzi uyu muenzaniso wekutenda. Ishe vakapindura chikumbiro chake. Dzimwe nguva mhinduro yaShe yaiita sekunge inorwadza, asi ndinotenda kuti nekuda kwekutenda mukadzi uyu akaramba achishingirirawo, achitaurawo zvaaifunga, kusvika ataura mashoko akazopa kuti Jesu aporese mwanasikana wake. Dzimwe nguva, hama, zvimwe zvinhu zvinoda kuramba uchitaura chete naJesu. Kwete kungotaura chete asina kutenda, nokuti kana pasina kutenda hazvigone kumufadza. Unogona kutaura naJesu uchida chimwe chinhu, asi kana usingatendi haungagoni kuwana chinhu chacho. Kuporeswa kwemwana kwakauya nekuda kwekutenda. Kana ukatenda zvose ungazviitirwa naJesu. Mumwe munhu anganetseka kuti zvichida Jesu akauya munzvimbo iyi nekuda kwechinangwa chakasarudzika chekupindura kutenda kwemukadzi uyu. Jesu ainge ave panzvimbo yokuzorora, asi pano tinoona zvaari pabasa. Chinhu ichi chinhu chisingagonekwi nevazhinji, nokuti vazhinji vedu kana tati tinoda kuzorora tinenge tichireva kuzorora. Kazhinji Jesu aigona kushayiwa zororo nekuda kwevanhu vaiuya kwaari kuzobatsirwa. Mudikani, nguva ndidzo dzine shanje wena. Tingadai tapfuurira mberi tichipedzisa nyaya yekuporeswa kwemunhu wematsi panyika yeDhekapori. Muchidzidzo chino ndine nyaya yandikomborerawo zvikuru. Handizive kuti iwe yakubatsirawo sei muupenyu hwako. VaFarise vaikoshesa kuchena kwekunze vachikanganwa zvemukati. Mudikani, chinokosha kunatswa kwemwoyo, kwete kuchena kwekunze kwezvinamato. Kwewe nhasi uno wakadii pamberi paMwari? Unofanira kucherechedza munhu wemukati, uye uve nechokwadi kuti munhu iyeye wemukati iyeye akachena pamberi paMwari. Nekuti munhu wemukati ndiye ane basa, munhu wekunze uyu haana basa. Ndosaka Jesu vakati zvinopinda mumunhu hazvisvibise munhu, asi zvinobuda mumunhu. Zvinobuda mumunhu zvinoratidza zviri mukati memunhu. Zvinobuda mumunhu zvinoratidza zviri mumunhu wemukati. Zvinoratidza zviri mumwoyo. Zvinoratidza tsvina inenge iri mumunhu. Zvinoratidza kusakwana kunenge kuri mumunhu. Zvinoratidza kushayiwa Mwari kunenge kuri mumunhu. Nokuti munhu anenge asingazivi Mwari, munhu anenge asina kumira zvakanaka mukati umu. Saka indiri kuti tarisa munhu wemukati uone kuti munhu iyeye akachena here. Mwari akukomborere muzita raJesu.